nepenyuro yekukata yeEl Jazeera nhasi yaburitsa chikamu chechitatu cheongororo yayakaita muchivande inoratidza kubiwa kunonzi kuri kuitwa goridhe muZimbabwe nedzimwe nyika dzemuAfrica dzinosanganisira DRC neSudan nemakoronyera. Kunyange hurumende yakamboti anoti bufu nezvenyaya iyi anokandwa mujeri, dare remakurukota rakazovimbisa kuti pachatorwa matano pane vanobatwa nemhosva. Nhasi zvabuda pachena kuti goridhe reZimbabwe nezvimwe zvicherwa zviri mumaoko evashoma avo vari kupura nyemba nemusana, asi pasina chinobatika chiri kuwanikwa nenyika. Pamwedzi Zimbabwe inonzi iri kurasikirwa nemabhiriyoni emadhora muuori pakutengeswa kwegoridhe. Mumwe anoshanda navaAngel ari hama yavo zvakare, Ricky Dolan, ari kubuda achiti anokwanisa kuchenesa mari yakasviba inosvika bhiriyoni imwe chete yemadhora. Mushure mekumboramba kutaura nezveuori uhwu, gurukota rezvekuburitswa kwemashoko, amai Monica Mutsangwa vakazoudza vatori venhau kuti vose vachabatwa mumambure euori uhwu vachasungwa.
Hurumende inoti zvekare kuzvitutumidza nekushandisa mazitai vakuru kuri kuitwa nevamwe vari mudhokumentari iri vachizvitsvagira mbiri nekuzvipfumisa harisiro donzo nechimiso chehurumende yeZimbabwe. Hurumende icharamba ichiongorora nyaya idzi nekutora matsano, uyewo ticharamba tichikupai tichikuzivisai zvinenge zvichibuda.
RBZ yabva yazivisa kuti yambomisa kushandiswa kwemidziyo nemari nevamwe vakadomwa neEl Jazeera vanobuda vachiti vanoita uori. Vanhu ava vanoti vaClopas Chidodo, mukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwenhandare yeRG Mugabe mubazi reCivil Aviation Authority of Zimbabwe, vaDavid Chirozi vanoshanda neRBZ Yorex Jewelry uye mukuru weFidelity Printers vaFrederick Kunaka. Asi nyanzvi munyaya dzezveuori vaRuben Mbofana vanoti hurumende iri kungotaura pasina chinobatika chinobuda.
Munoziva nyaya yeDubai takanguri tataura nezvayo kubva pakapinda hurumende vamunangagwa, tichiti dzendo dzisingaperi idzi dzinoitwa nevakuru vakuru vehurumende vachingoenda Dubai nhasi, mangwana, zuva nezuva, kwakanaka here?
Vambofana vaendererawo mberi vachiti
izvi zvava kuburitsa iye zvino vehurumende zvekuti vari kufeya, vari kuongorora nyaya iye hurori yekuburitswa kwegoridhe zvisiri pamutemo nekuchenesa kwemari dzakasviba zvungove zvemugodzi matsuro, kugovharana kumeso tichionekwa semafuza.
Vachitaurawo nezvekubiwa kwegoridhe, mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu vari mune zvezvicherwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vati havasi kushamisika nezviri kufumurwa neEl Jazeera izvi.
Nhau yeDubai hachisi chinhu chinoshamisa, hachisiri chinhu chitsva. Muna 2019 mutungamiri wenyika vamunangagwa vakataura vomene kuti Zimbabwe iri kurasikirwa nemari ingangosvike mamiriyoni makumi matanhatu pagore, 60 miriyoni iri kuenda kuDubai kuburikidza negold riri kutakurwa nemakoronera. Tinozivawo zvekare kuti madiamonds ekwamarange mazhinji acho akaperera kuDubai kwaaitengeswa nemari dziri
pavanazvina bhizinisi vari kubuda vachizviti ndivo vakabata upfumi hweZimbabwe kuburikidza nezvicherwa nedzimwe mari dzakasviba vanosanganisira vaEwan McMillan, vaKamlesh Patni vanonzi vakapotsa vapa kuti upfumi hweKenya hugwadane neuori. VaPatni vanonzi vanoshanda nevatungamiri vemuAfrica vanoita zveuori. Vamwe vari kunzi vari kumora uchi hwenyika vanosanganisira vaSimon Rodland vari kuSouth Africa vanonzi vanotengesa midzanga yefodya yegold leaf tobacco kuti vawane mari yekutenga goridhe muZimbabwe kuburikidza neuori hwevakuru vehurumende nebhanga reRBZ. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinonzi zviri kubatsira zvinosanganisira vanozviti muprofita vaHubert Angel uye hama yemutungamiri wenyika muzvare Henrietta Roshwaya. Mumwe anoshanda navaAngel ari hama yavo zvakare, Ricky Dolan, ari kubuda achiti anokwanisa kuchenesa mari yakasviba inosvika bhiriyoni imwe chete remadhora, uye vaviri ava vanoti kuona vamunangagwa vanobhadharisa. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development of Zimbabwe, Dr Prosper Chitambara, vanoti hurumende inofanira kuferefeta nyaya iyi nekuti inogona kuguma yaomeserwa nevekunze.
Maallegations ari kuburitswa aya neEl Jazeera maallegations ari very serious. uye maallegations anenge achifanira kufeiwa feiwa nehurumende kuti kana paine vari kutyora mitemo yenyika tiri kusumadzurwa kwegoridhe vange vachiita face the full work of the law.
El Jazeera yasarirwa nekuburitsa chikamu chechina nechekupedzisira svondo rinouya.